Mangwana nakana kava tereri tinosangana zvakare mangwana nanasi uri musi wemuvhuro chikumi 11/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chatiri kuita ichi, it is the first of its kind muno munyika muno, kana kuti mupati medu. Tingati nechirungu nomination court mock exercise.
Zimbabwe Electoral Commission yoburitsa dzimwe nzvimbo dzichaenda kunonyoresa vari kuda kukwikwidza musarudzo kana kuti ma nomination codes.
Hatisi kuzobvuma nyaya yekutenda kuelection dzataona voters roll tari analyzer kuona kuti hapana zvitukone here nezvidhoma nemagoritoto.
Musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuchiredzi opindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vakawanda vachipika kuti havasi kuzopinda musarudzo dzinobirirwa. Tichakupai zvakabuda mumitambo yenhabvu nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC raburitsa mashoko kuvatori venhau richizivisa nezvedzimwe nzvimbo dzichaendwa nevari kukwidza musarudzo nemusi wa30 chikunguru kana kuti manomination codes. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vari kutarisirwa kuenda kuHarare kudare repamusoro reHigh Court kunosiya mapepa avo nemusi wechina. ZEC inoti kunenge kuine matare akadai kumatunhu ose gumi munyika uye anenge achinyoresa vari kuda kukwidza musarudzo dzekuva nhengo dzedare reparamende uye makanzura. Kubulawayo vari kukwikwidza musarudzo vachaenda kumagistrates court, court 5 patrage gold building. Kumatebeliland North vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vachaenda kuwest commonage court kubulawayo. Uye kuMatebeliland South vachaenda kudare raMajorstreet kuGwanda. KuMidlands vachaenda kumatare aMajorstreet muGweru. Uye kuMasvingo vachaendawo kumatare aMajorstreet ari mudhorobha. Vanoda kupinda musarudzo dzemakanzura kuBulawayo vachaenda kumahofisi ekanzuru kana kuti Municipal Chambers muna 5 Street. KuMatebeliland South kunenge kuine nzvimbo gumi dzemakanzura kumahofisi ekanzuru kuPlumtree, Mapisa, Bidebridge, Gwanda neEsigodini. Matebeliland North inenge ine nzvimbo pfumbamwe kuNkai, Wange, Lupane, Cholocho neUmguza. KuMidlands kune nzvimbo gumi neina kusanganisira kuMvuma, Nembudziya, Gokwe, Kwekwe nezvishavane. KuMasvingo kunenge kuine nzvimbo pfumbamwe kuChivi, Chiredzi, Masvingo neGutu. ZEC inoti kune mapato ezvematongerwo enyika anosvika 120 uye inotiwo yatove nebepa racho rekugadzirira uwandu uhu. Zvichakadaro, nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa izvo dzakasarudzwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzura nevamiri vedare reparamende kuMashonaland West dzakaungana muchinhoi nezuro dzichigadzirisa mapepa anodikanwa pamutemo kuti dzikwikwidze musarudzo dzemwedzi unouya. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinosvika 100 dzakaungana pamahofisi ebato reMDC dzichidzidziswa kugadzirisa mapepa ose anodika kuti munhu abudirire kunyoresa kuti azokwikwidza. Sachigaro webato mudunhu reMashonaland West vaRafael Magunje vanoti chakatanga ndicho chakachenjedza sezvo dzimwe nhengo dzavo dzaitadza kunyoresa kuti dzikwikwidze musi unovharwa kunyoresa nekuda kwekurambirwa mapepa adzo nevashandi veZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC dzichipiwa zvikonzero zvakasiyana uye nekutorerwa mapepa avo nenhengo dzebato reZANU-PF. VaMagunje vanoti vakashevedza veboka reZEC kuti vadzidzise nhengo dzavo nezvose zvinodikanwa uye vazhinji vavo vachaisa mapepa avo nekukurumidza. vanoti chirongwa chavari kuita ndiche kuona kuti nhengo dzavakasarudza dzine mapepa ose here kana dzisina vatsvaki vanovatsiva nguva iripo.
Chirongwa chatiri kuita ichi, it is the first of its kind muno munyika muno, kana kuti mupati medu yatingati nechirungu nomination court mock exercise, inotibatsira kuti tione kuti vanhuwo makandidates edu ane marequirements anodiwa nezeki ose here. Zvotibatsirawo kuti varenge vasina vayavaya tinge taakutsvaga vanopinda munzvimbo idzodzo.
Vamagudye vanoti vakashevedza vezeki kuti vatsanangure mitemo mitsva ine chekuita nesarudzo.
Tazvidedza vezeki kuti vatiudzewo, vatibatsirewo, vatipewo latest mitemo inodiwa nevanhuwo.
Vari kuda kukwikwidza muwadhi 15 muchinoi vabheni Rabhi vanoti chirongwa chavari kuita chavayamura kuti vasapedze nguva vachitsvaka mapepa asina basa nezeki akafanana netsamba inobva kukanzuro ichiratidza kuti havana chikwereti.
Ndaziva kuti zvonaimhaisana nai zvekuti handa chikwereti kukanzura zvina basa kuzeki.
Vose vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya vanofanirwa kunge vanyoresa musi wa 14 usati wasvika kana kunyoresa musi uyu. Zvichakadaro, mhirizhonga inonzi yakaitika kuchirundu svondo rapera apo vanhu vanofungidzirwa kuti nhengo dzebato rezanupf vakafamba mudzimba dzenhengo dzebato remvct vachivachichidzira nerufu. Nhengo yemvct munzvimbo iyi vatongai Kwanda vanoti vakataurira mapurisa asi kusvika pari zvino hapana chati chaitwa kunyange nhengo dzavo dzakabvunzurudzwa nemapurisa.
Chakaitika ndechekuti vanhu vezanupf vakauya vari mune imwe kombi, vauya vari mune imwe kombi vakasvika pamba paRichard Mbaiwa, Richard Mbaiwa anova sapota yemdc. Vasvika ipapo vakaona paine mukadzi nevana vashanu, ndobva vatanga kuimba vachiti Richard uchaurayisa vana, ndobva vatanga vachitaura vachiti izvo tinoda kupisa imba iyi, kuchauya yellow bus ichauya kuzopisa imba iyoyi manheru ano. Takaripota nyaya iyi kumapurisa, mapurisa ava vakatanga kuiatenda, vaiatenda nyaya iyi, vakatora nyaya iyi vachibva vati vachaendesa nyaya iyi kulaw and order kuchinoi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanupf kanawo mapurisa panyaya iyi, asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa nezuro vakaita musangano mukuru kuchovhani kuchiredzi uko kwakapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Vachamisa vakati vacharamba vachirwisa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Kushandisa kuitira kuti patinovhota hakuna anovhotera panhu panzi pachinja.
Vakativo havasi kuzopinda musarudzo kana vasina kuona gwaro revavhoti.
Hatisi kuzobvuma nyaya yekutiende kuelection tisati taona voters roll. Tari analyzer kuona kuti hapana zvitukwana here nezvidhoma nemagoritoto. Takaita demonstration harisati vapera, takati chaita matowns ese, ende hatigumiri ikoko kana vakaita nharo. Tinobva tavharisa nyika yose. Atozvikotasi. Kuva nhasa kuna vofamba.
Vachitaurawo nezvegwaro revavhoti iri, sachigaro weZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane gwaro revavhoti vasati vaenda kudare richasarudza vachakumirira mapato akasiyana-siyana.
Dambudziko guru chairo riripo ndirokuti nomination court iri kusvika musi wa14 June. Nhamo iripo chaya ndeyekuti kana ndiri candidate ndinofanira kunge ndichiziva kuti vachandisupporta pandinosubmita mapapers angu maregistered voters here. Handikwanise kuita izvozvo kana ndisina kuona voters roll.
Asi munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti veMDC Alliance vanoda kutora basa reZimbabwe Electoral Commission.
Isu seZANU PF hatina dambudziko nokusapuwa mukana wokuona kuti izvo zviri kudhindwa kupi. Hatina tinotrusta isu ZEC inoita basa rayo zvakanaka. VeZEC vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti hazviite. Vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita.
Panyaya yesarudzo dzemaprimary dziri kuitwa mubato ravo idzo dziri kumboita mutauro, vachamisa vakati sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka pachisarudzwa vanhu vanodiwa nevanhu.
Ndataura ndikati ripoti tiri kuida. Wese akarova munhu mumusangano akabatwa kuti munhu iyeye ndinhingi. We do not want you in the family of Democrats. Mazvizwa here vatungamiri? Mazvizwa here? Sarudzo tinofanira kuitwa munhu wese ane mufaro. Toketa munhu anobva muwanu. Ndiye akunotipedzera kudya ZANU PF. Saka kubva kumakandela uri kuziva zvandiri kutaura. NepamaMP. Let there be democracy. Mazvizwa here?
Vachamisa vakatiwo chitsvambe kuvatungamiri venyika kuti vadzidzire mitauro yakasiyana-siyana.
Vatungamiri vanofanira kudzidziswa malanguages ese anoita kuti vatungamirire vanhu vachidzwa malanguage avo. Saka nyaya sign language nakati patinoenda pese tichasungira paipe sign language nokuti we take it for granted kuti maZimbabweans ese anonzwa uye anoona. Tofanira kuda make sure kuti we are persons with disabilities sensitive.
Vakatiwo nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Takasunungura nyika muna 1980 asi patakaisunungura takaisungirira. Takaisunungura kubva mumaoko evachena vashoma ndobva taisungirira maoko evachena.
Vakazoenderawo mberi nekudaidza mumwe murume akadzingwa basa saJeregadi mushure mekunge anzi ainge avakoka kuchiredzi.
Unoziva zvazvinoita kune mhare dzakasimba vanoshuvira zvinhu zvakanaka. Ukoma ndoda kuti kubva nhasi tei tichishanda muri pedyo. Panopera maelection muchida kudzokera basa renyu munodzokera. Kana musingadi muchida kufamba naprezidenti mofamba naprezidenti.
Zimbabwe iri kuita sarudzo mwedzi unouya musi wa30. Kunyange hazvo vanopikisa nemamwe masangano ekunze vari kuongorora sarudzo vari kuti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kusanganisira kubudawo pachena kweZEC nezvegwaro revavhoti. VeZEC vanoti vachaona kuti paitwa sarudzo dzakachena. Nyika dzakabudirira kusanganisira America nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union dzinotiwo dzichatanga kudyidzana neZimbabwe zvakanaka ndokunge yaita sarudzo dzakachena. Mwana weimwe nhengo yemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition iyo iri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru, vanova zvakare mutungamiri weNational People's Party kana kuti NPP Varambai Lumbe, anonzi akawanikwa akafa nezuro kumazowe mushure mekutsakatika kwake kubva pamba nemusi wemugovera. Mwana uyo anonzi anga ave nemakore matatu anonzi aitamba panze pemba yamai vake amai vake vachishanda zvavo vari mumba achibva atsakatika. Shamwari yavaLimbe uye vari nhengo yebato reNPP Dr. Julius Musevenzi vanoti vanofungidzira kuti kushaya kwemwana uyo kune chekuita nezvematongerwo enyika. Ngati nzwei urukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Mwana aitamba pamba kuvabereki vake. Mai vake vachikorobha mumba mwana aitamba panze. So akangoenda pa next door achitera kanzvadzi kake. And then it is suspected kuti pane munhu asuspect kuti ndewe ZANU PF akakweza mwana kuti amutore kuti mwana akazotevwa tsoka dzake tangaifamba asi munhu ine mwana tanga vanozivana kuti mwana aiziva munhu saka mwana haana kutya kutera munhu ndokubva mwana azongosumudzwa achiendwa naye. Vabereki vatsvaga mwana usiku hwose haana kuwanikwa. Azowanikwa mwana akapondwa musoro aratidza kuti akafungwa maoko akatyorwa maoko acho akarara chiso nedumbu zviri pasi. Asi pawanikirwa apa inzvimbo inoratidza kuti mwana akaita zvekudhambwa asina kushaya kuti anga angatiri mupenyu bhosi paratidza masaini ekuti mwana akambostruggla ari panzvimbo ipapo. Saka tinofungidzira kuti mwana uyu paakatorwa anogona kunga asina kurayiwa ipapo, anogona kunga ane mumba maakambonochengetwa mumba dziri papedyo ipapo, anogona kunga azorayiwa usiku nekuti pakatsvagwa mwana nezviro manheru ose panzvimbo iyoyo yanga nemwana nhasi pakatombopfuura nevanhu vaitsvaga panga pasina chinhu. Saka azowanikwa nevana vemurainiwo vanga vaakutamba uzo vachitsva vachidzura seabhinzi kumunda ikoko ndopavazoona bhodhi yemwana ivete ipapo.
Imi muri kuti munofungidzira kuti ndeve bato rezano PF mune umbo hwakadii nokuti kunongedza munhu kwamuri kuita uku?
Umbo hwatinahwo pari zvino hunoratidza kuti ndizvo zvatiri kufungira ndizvo. Pane one wemamembers ezano PF akambopa matrets kune colleague yedu kuna Ramba Ilumbe achimuti kana usvika kuti vana vako vararame ibva pafamu panapa ubve pano uende kwaunoenda tisakuona uri pano nekuti munda uyu wakaupiwa nezano PF. So ndozvapauti kokude kuti since akambopiwa matrets iwawo nemunhu wezano achitaura nemutoo iwoyo tozoona zvoitika nhasi hatina mumwe atingafungire kunze kwezano PF.
Pakapiwa matrets aya nyaya yakamhangarwa here kumapurisa matrets iwaya uye nhasi paine chiitiko ichi mapurisa ari kuti iwo?
Mapurisa auya akaziviswa baba vane mwana ashaya vaudza mapurisa kuti aiwa ndinaningi naningi vakambonditaurira mashoko akati. Saka tinochivimbo chekuti mapurisa achaita basa rawo nemutoo wawo kuti vabvunzudze vanhu vakapa matrets aya kuti tione kuti hapana linki here iripo pakati pavo nezvaitika.
Tichitarisawo mune zvematongerwo enyika nokuti nyaya iyi inogona kunge iine chekuita nenyaya dzeminda. Asi munyaya dzematongerwo enyika tiri kunzwa kuti kwakareruka kana kuti kwakasununguka hakuna mhirizhonga. Mungazvibatanidza here?
Tinozvibatanidza chose nekuti Ramba Ilumbe baba vemwana ashaya is a candidate kumazowe North ari kumira saMP pamaelections ari kuitwa musi wa30 July 2018. Saka tine chivimbo chekuti pane mweya wekuda kuisa kutya mukati maari kuti asaramba achienderera mberi neurongwa hwekuti amiririre bato reprc mumazowe North maari kukambe naari. Saka kwatiri taona senzira yekuti vakamurayira mwana dzimweni dzenguri anogona kutya kuti asakwikwidza nebato rezanu PF mumazowe North constituency.
Saka pane vati vasungwa here kubva pawanikwa mwana?
Hapasati pane vanhu vasungwa. Chatinongovimba ndechekuti mapurisa achaita basa rawo kusvika vabata vanhu vaita chinichi. Uye tiri kuti isusu vanhu vaita chinichi havasi vanhu vanganzi vabva kure aiwa, asi vanhu varogara munharaunda imomo vaita kuti mwana uyu ashaye nemutoo iwoyu, uye vachini chinangwa chekuti uyu kandidheti yePRC ive nekutya kana kuti isapinda murese against kandidheti yezano PF.
Mwana ashaya uyu anga ari mwanai musikana kana mukomana?
Anga ari mwana mukomana anga ane makore matatu ekuberekwa.
Avo vanga vari shamwari yavaLumbe vane mwana akashaya uye vari nhengo yebato reNPP Dr. Julius Musevenzi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Aimbova mutori wenhau weVoice of America Leo Saxian akashaya nemusi wechishanu. Saxe ndiye akatanga chirongwa chechirungu muna 1965 uye akafamba munyika dzakawanda dzemuAfrica achibatsira kutsikisa mimhanzi. Arikutarisirwa kuradzikwa kuMassachusetts paine ruremekedzo rwemauto.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndiro rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Dunhu iri rinozivikanwa zvakanyanya nekuvhotera bato reZANU-PF pasarudzo dzekumashure sezvo vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaibva kwazvimba mudunhu iri. Vamwe vanhu vanoti dunhu iri rinokwanisa kurunzira sarudzo dzegore rino sezvo vagari vedunhu iri vachavhota zvakasiyana nezvavaimboita makore apfuura sezvo vaMugabe vakabviswa nechisimba zvavasina kufarira semwana wedunhu iri. Vatendai Musonza vanoti pamusoro pevanhu vaifarira vaMugabe semunhu wekumusha kwavo pane vaimanikidzwawo kuvhotera bato reZANU-PF ivo vasingade sezvaiitika kune mamwe matunhu. Nokudaro vanhu vachavhota zviri pamwoyo pavo sezvo vasununguka.
Munhu aityisidzira vanhu vemumashi west kuti varambe vachingoti ZANU-ZANU ndiMugabe. Mugabe wacho haasisipo. Saka wakatarisa mamiriro aita zvinhu yemanje mumashi west ndeyekuti vanhu vaakuita zviri pamwoyo pavo. Saka handione mashi west ichitorwa ichinzi inoramba ichingonzi ndiye ZANU-PF.
VaJosefati Rupere vanotsigira vaMusonza vachiti bato reZANU-PF harina kurongeka semakore ose zvikuru sei mumatunhu emashonaland west.
Chekutanga mamiriro ezvinhu ndekuti marongero ari kuitwa zvinhu ese haana kumira zvakanaka. Administration work chai chaiyo ukatarisa maprovinces ukatarisa maprovinces.
VaMusonza vanoti dunhu remashonaland west ratsemuka nepakati izvo zvichapa mukana mamwe mapato kuti vawane mavhoti akawanda kudarika ZANU-PF.
Mashi west yatone nekuti ine mukana mukuru yekuti ive nechekuita nezvinobuda pasarudzo iri kuuyai nekuti vanhu iye manje vasununguka kuti vamire nemunhu wavanoda. Kutyisidzirana kwaakushoma. Ende ziyawo futi kuti iyo vanhu vemumashi west kunyanya vekwaana zvimbavo havana kufara nemabvisirwo akaitwa chimudhara wavo. Nyangwe akanga akura asi havana kuita sei kufara. Zvinova zvatsemura even iyo futi ZANU-PF yacho.
Sachigara weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu vaRalph Magunje vanowira navaMusonza vachiti bato reZANU-PF rakapatsanuka zvakanyanya mudunhu reMashonaland West nokuda kwekuti ndiko kunobva vaMugabe.
Mabvisiro akati kwaMugabe, you study politics very well. It shows kuti ZANU-PF muMashonaland West ndomairi most divided. Havana kufara nemabvisiro akaitwa vaMugabe ndomumusha mavo. Nongoziziva kuti kana kuri mumusha mako munhu unenge une lot of supporters. Saka a lot of supporters veZANU-PF vaakuMDC.
Asi vamwe vanoti bato reZANU-PF rinokwanisa kutosimba nekuda kweutongi webato washanduka sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo dzebato iri mumaprimary uye kupatsanuka kwebato reMDCT. VaClifford Kupeko vanoti vanhu vave kudzokera kuZANU-PF nokuda kwekupatsanuka kwemapato akaita seMDCT.
Saka vazhinhu vazhinji vari kuuya kuZANU-PF nokuona kuti uko kwa kuna chini.
Kusabatana kwebato reZANU-PF mudunhu reMashonaland West kunoratidzwa neuwandu hwenzvimbo dziri kudzokororwa sarudzo dzemaprimary idzo dzinonzi dzakakundwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40. Mudunhu reMashonaland West rinonzvimbo makumi maviri nembiri dzinokwikwidzwa, asi pari zvino bato reZANU-PF rine nhengo makumi maviri neimwe muparamende. MDCT ine nhengo imwe chete yemuchinhoi iri muparamende. Nzvimbo dzinoti Norton, Chegutu West, Chegutu East, Chinoi, Zvimba North, Zvimba South neMakonde dziri kudzokororwa sarudzo sezvo dzakaitwa zvisina kufambiswa zvakanaka. Musarudzo dzakaitwa muna 2013, ZANU-PF yakawana mavhoti 281,262 mudunhu reMashonaland West, ukuwo MDCT ikawana mavhoti 88,241. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chemaMighty Warriors chakaburitswa mumakwikwi eAfrican Women Cup of Nations neZambia neZuro mushure mekurwa 2-1. Zambia yainge yambokundwa mutambo wekutanga 1-0. Asi nekuda kwekuti Zambia yakanwisa zvibodzwa zvakawanda muZimbabwe, maMighty Warriors akabva abuda mumakwikwi aya. Mitambo yekauso laga Premier Soccer League yakatambwa neZuro yakabuda yakadai: Dynamos 1, Mutare City Rovers 0, Bulawayo Chiefs 1, Highlanders 0, Shabani 2, Black Rhinos 2, kuchizotiwo Yada 3, Chapungu 0. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa nzvimbo dzichaenda kunonyereswa nevari kuda kukwikwidza musarudzo kana kuti manomination codes. Kokambo dzikangirozi kubva kuna Winky D. Tine urombo vateereri. Iko zvino regai tichitarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa nzvimbo dzichaenda kunonyoreswa nevari kuda kukwikwidza musarudzo kana kuti manomination codes. Musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa wopindwa nezviuru nezviuru zvevanhu kuchiredzi vachitsidza kuti havasi kuzopinda musarudzo dzinenge dzichibirirwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi na7 pm. anokoneka iyi nemufaro achiti muswere zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.